Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kubvumbi 9/2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vafa necoronavirus hunosvika pavanhu vatatu muZimbabwe pasi rose riine vanhu vanodarika zviuru makumi masere nezvipfumbamwe vafa nechirwere ichi. Utungamiri hweBotswana hwoenda muself quarantine kwemazuva gumi nemana zvitevera kusangana kwawaita nemushandi wezveutano ane chirwere checovid-19. Nengo dzeMDC dzopesana pane zvinoreva mutongo wakaitwa nedare reSupreme Court svondo rapera. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano naana chiremba naana mukoti nevamwe vanga vakamirira vamwe vashandi vakakosha munyika vakaudzwa kuti zvakakosha kuti nyika iongorore vanhu vakawanda kuitira kuti izive kuti dambudziko recoronavirus rakakura sei munyika. Zimbabwe yava nevanhu vatatu vafa nechirwere ichi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vapinda mumusangano wanhasi vaudza mutungamiri wenyika kuti zvikwanisiro zvekuongorora kuti munhu ane coronavirus here kana kuti kwete zvinofanira kuendeswa kumatunhu ese munyika, kwete kuti zvingeitwa muHarare sezviri kuitika pari zvino. Vana chiremba vanonzi vaudzawo mutungamiri wenyika kuti zvingave nani kana chipatara chikuru munyika chepari renyatwa chikashandiswa kuvarwere vecoronavirus sezvo chine michina yese inodiwa kurapa vanhu vakadai. Vana chiremba vatiwo chipatara cheWilkie icho chiri kushandiswa pari zvino hachina zvese zvinodiwa kurapa varwere vecoronavirus. Imwe nyaya yataurwa ndeyekuti vana chiremba, vakoti nevamwe vashandi vemuzvipatara vanofanira kuchengetedzwa kubva kuchirwere ichi. Zvanzwo vana mukoti vakawanda vanobatsira varwere vasingazive kuti vanhu ava vane coronavirus uye zvinozobuda pachena panoshaya murwere. Vataura pamusangano wanhasi vati zvakakosha kuti vana mukoti ava vaongororwe kuti havana kubata utachiwana hwecoronavirus here. Vatiwo hurumende inofanira kubhadhara vashandi vezveutano mari dzekubatsirikana dzayakavimbisa, vachiti pari zvino mari iyi haisati yave kubhadharwa. Vamunangagwa vanonzi vabvuma kuti zvakakosha kuti vanhu vakawanda vaongororwe uye vavimbisa kutarisa zvimwe zvichemo zvavana chiremba nevakoti.
We must make comfortable our medical staff so they don't think about themselves. They can think about us. We'll do our business governance.
Vachitaura pamusana uyu, gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyovati, nyika inotarisira kuwana michina kana kuti rapid test kits ekuongorora kuti munhu ane utachiwana hwecoronavirus zviuru makumana, uye izvi zvichabatsira kuongorora vanhu vakawanda. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kusangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association kanawo kusangano revakoti rezimbabwe Nurses Association. Musangano wanhasi unoitika mushure mukunge mumwe murwere wecoronavirus uyo aive nemakore makumi mashanu ashaya muHarare neZuro. Munyika mave nevanhu gumi nemumwe vakabatwa necoronavirus uye vatatu vacho vakashaya. Pasi rose chirwere ichi chabata vanhu vanosvika miriyoni nemazana mashanu ezviuru uye kuuraya vanhu vanosvika zviuru makumi mapfumbamwe. Zvichakadai, bazi rezveutano rave kuongorora mumwe mukadzi akashaya kuchiredzi nemusi wechipiri kuti ainge aine coronavirus here kana kuti kwete. Mukadzi uyu anonzi akaendeswa kuchipatara achifungidzirwa kuti aive necoronavirus, asi paakashaya ongororo iyi yange isati yaitwa. Mutumbi wemukadzi uyu hausati wavigwa uye zvakabuda muongororo iyi zvinotarisirwa kuziviswa nhasi. Mune imwewo nyaya yakanzuro yeHarare Harare irikuendera mberi ichigadzira zviborani zvakafa mumisha inogara veruzhinji kuitira kuti vanhu vawane mvura yakachena iyo yakakosha pakudzivirira kupararira kwecoronavirus. Mutauri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vati vanotarisira kuti zviborani zvese muguta zvichange zvave kushanda munguva pfupi inotevera uye zvichiburisa mvura yakachena.
Tiri kutarisira kuti nzvimbo dzose dzine zviborani zvichange zvichishanda uye zviborani zvimwe zvichange zvichiitwa yatinoti inline chlorination kuitira kuti mvura ibve yangocheneswa isati yaenda kuvagari. Pamusoro pezviborani tiri kuisa zvematengi emvura kunzvimbo dzinogara vanhu kuitira kuti vanhu vange vachiwana mvura yakati wandei.
Mumiriri wemufako semunational assembly amai Susan Matsunga vanoti vanofara chose nekuti zviborani zvizhinji zvange zvakafa munzvimbo yavo zvakagadzirwa.
Agadzira iko zvino mabhoz afo iri nderechifaifu asi vari kupfuurira mberi neprogiramu iyoyi kuti pese pane bhohwe risiri kushanda vari kugadzirisa ende vanhu vari kufara zvikuru senezvokuitwa neHarare City Council.
Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association nhasi rapa vamwe vagari vemuward 19 ne21 kumabvuku sipo nemasanitizer ekushandisa pazviborani kudzivirira kupararira kwecoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano rinorwira budiro yenharaunda vaAxon Potera vanoti musangano waitwa pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa navana chiremba navana mukoti nevamwe vari mumapoka akakosha wakanaka chose, asi havaone hurumende ichizadzikisa nekukasika zvose zviri kukurudzirwa nemapoka aya. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Musangano uyu waitwa nhasi naPresident navana mukoti ndinoona wakanaka chaizvo, asi pamusangano uyu ndinoona sokuti ungangova musangano wokutaura nokubetserana nokupana mazano, asi kana tikatarisa nyaya yezveutano inyaya isingadi kutaura chete, inyaya inenge ichida mari. Tikazvitarisa ndioni pane chakanyanya chichabudapo nokuda kwemari inofanira kuti iite zvavanochema vana mukoti. Saka izvozvo ndezvimwe zvinhu zvatinofanira kuti sevanhu veZimbabwe tatichifanira kuti ava vanotibatsirawo naivo zvichemo zvavo zvigashirwe.
Tanzwawo kuti ivo vana chiremba navana mukoti ava vari kukurudzirawo hurumende kuti dai yakasika kuburitsa zvinenge zvabuda muongororo nekukasika, uye kuti yaisa nyaya dzekuongorora ropa idzi kana utachiwana munzvimbo dzakasiyana siyana matunhu enyika nekukasika. Mungaona here zvichikwanisa kuitika?
Ndinoona sokuti zvakuidzwa nana chiremba nana mukoti zvinhu zvakanaka chaizvo ende zvanga zvichifanira zvichiitika. Asi ndinoona sokuti panyaya dzekuti izvo pawanikwe kuti maresults abude nokukurumidza zvichatiomei zvinhu izvozvo. Ende pamusoro pezvo nokuti pave nemacenters akawanda ekutesta, handioni achigona kuitika nokuda kwokuti zvinhu izvi zvinoda mari yakati wandei. Pari zvino takatarisa ufumi hwedu, handioni zvichigona kuitika izvozvo.
Tanzwawo iwe mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachikurudzira mhomho yeZimbabwe kuti itevedzere mutemo wekugara mudzimba uyu kana lockdown. Munoona zvichibudirira here tichitarisawo mamiriro akaita nyaya dzezveupfumi nemawaniro anoita vanhu muZimbabwe?
Apa pakati omei chaizvo. Lockdown ndizvo inobatsira hayo kuti vanhu vagare mudzimba, asi tikatarisa ndezviya zvinonzi izvo kwachishona vanhu vanenge vane nhamo yefodla inoti uku yakarumwa iku ichitsva. Vanhu havagoni kugara mudzimba asi vasina chokudla. Dai panga pane chokudla zvaiita izvo kuti vanhu vagare mudzimba, asi kuti nenyaya yandi yatiri kungotaura iyeyo kuti upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka, zvinoita kuti vanhu vade kubuda mudzimba vachitsvaka chokudla.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano rinorwira budiro yenharaunda vaAxon Potera vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Hurumende yeBotswana nhasi yatara mutemo weState of Emergency uyo uchange uchishanda kwemwedzi mitanhatu senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Mutemo uyo wasainwa nemutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi unosungira kuti vanhu vagare mudzimba dzavo uye kuti makambani ape vanhu zvikwanisiro zvekuti vashande vachibva kudzimba dzavo. Shingirai Madondo anotipanyaya inotevera.
Mutemo Emergency COVID-19 Amendment No. 2 Regulations of 2020 watanga kushanda nhasi zviri pamutemo mushure mekunge wapasiswa nedare reparamende uye kusainwa navaMasisi. Mutemo uyu unorambidza makambani kudzinga vashandi munguva iyo unenge uchishanda uye wapawo mutongi mukuru wemataredzi mhosva masimba ekutara zvinofanirwa kuitwa nemataredzi mhosva munguva yelockdown iyi. Mutemo mutsva uyu wadzikwa panguva iyo utungamiri hweBotswana kusanganisira nhengo dzeparamende, makurukota ehurumende pamwe nemutungamiri wenyika wange watotanga kare kuita urongwa hwekumbogara kudzimba kana kuti self-quarantine kwamazuva 14 zvichitaura kusangana kwavakaita nemushandi wezveutano ane chirwere checoronavirus. Asi chiitiko ichi chichaita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana zvaomerwa neupenyu sezvo pasisina achabvumirwa kuenda kubasa panguva iyi. Muzvare Sandra Sondelelo avo vanoshanda mumba vanoti dai zvizvarwa zveZimbabwe zvabvumirwa kuti zvidzokere kumusha nokuti hakuchina vakachagarira muBotswana kwemwedzi yose iyi.
Saka kana vaona kuti ivo vari kuti zvoni for 6 months, it's better vativhurire mabhodha maZimbabwenzi toenda zvedu chi kumusha noti kana tisingakwanisi kushanda zvaangofanira nekuti tiugarire muno. Ndavakangotivhurirawo mabhodha toenda hedu kunyika kwedu zvinenge zviri nani.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe amai Pesila Tasirai vati vabereki nehama dzavanga vachibatsira vachadya nhoko dzezvironda sezvo vasingakwanisi kutumira zvekudya.
Hatitorina kale izvese baba vangu vakatondifonera nezuro vachiti mwanangu ndaakutofane nzara, inini ndina mai chete, ndina baba chete, amai vangu vakashaika. Vakutoti kumwana wangu mandira sere, kati baba handina chokuziva kuti ndingaitei uye ndingazviudza ani kana kuti ndotumira sei, muri kuona. Takatoomerwa noupenyu zvisingamboitii zvokuti zvotoda kuti Mwari dai Mwari vapindira vatinzwirawo tsitsi nokuti tiri kutambudzika zvisingatombobviri.
Botswana yaita nyika yekutanga mudunhu rekuchamhembe kuAfrica kutora danho rakadai iro rine nguva yakareba vanhu vachinzi vagare mudzimba dzavo senzira yekudzivirira chirwere checoronavirus icho chauraya munhu mumwe chete muBotswana uye kubata vanhu 13 munyika iyi. Asi zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana zvinoti zviri kubatsira vamwe vavo vasina zvekudya uye pekugara panguva iyo nyika iyi inenge yakavharwa. Muzvare Faith Musekedzi avo vanogara mudhorobha reFrancistown muBotswana vanoti vari kuchengeta zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu izvo zvakapererwa nemabasa mushure mekuparurwa kwechirongwa chekugara mudzimba. Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe chiri kubatsira vamwe nezvekudya uye kuvabhadharira mari yapavanogara vaMorgan Tambouka vanoti vakazvipira kuita izvi kusvikira zvinhu zvanaka. Mumwe wevari kubatsirwa nechikafu uye kubhadharirwa mari yepamba pavanogara muzvare Primrose Monyo vaudza Studio 7 kuti vanotenda zvikuru nerubatsiro rwavari kuwana. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti ruzhinji rwavana veZimbabwe vari muBotswana vari kugara vari muzvikwata zvevanhu vatanhatu kana vanomwe senzira yekuti vaite muonero pamwe netushoma twavainatwo. Asi nyanzvi munyadzi zveutano vaChristopher Mbeve vanoti kugara vanhu vakaungana mukanzvimbo kadiki kunoita kuti chirwere cheCovid-19 chipararire nekukurumidza. Chirwere checoronavirus icho chakatangira mudhorobha reWuhan kuChina gore rapera chabata vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru uye chauraya vanhu vanosvika zviuru makumi mapfumbamwe pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Muri yekuaratisai inoti iri kushushikana zvikuru muLondon kuBritain zvitevera kushaya kwaambuya Constance Ratisa kuLondon kwakare mushure mekunge vabatwa nechirwere checoronavirus. Muri iyi inoti haisi kubvumidzwa kuungana kuti icheme hama yayo. Mwanakomana wemufi vatonderai Ratisai vanoti pari zvino havasati vave neurongwa hwekuradzikwa kwaamai vavo sezvo zvisiri nyore kuti vapiwe mutumbi wemufi akashaya necoronavirus. Ambuya Ratisai avo vanga vave nemakore 56 nemasere ekuberekwa vanga vachishanda semukoti kwemakore akawanda uye vakasiya vana vatatu nevazukuru. Mavelas Muhlanganya uye Studio 7 abata vaRatisai kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi.
Ndingatange papi? Last week mai vakanga vachibva kubasa ndobva ndavafonera vakati ko mai muri sei vakati ndongonzwa kuneta ndobva ndazovafonera the next day ndichiti ko mai makunzwa sei ndobva ndaudzwa nasisi wangu kuti mama vanga vakarara zuva rose she never does that ndakamboona vachidaro ndobva zvanzi vane fever vane temperature but vari kungonzwa kuneta then the next day yakauya chakanzi mai vachiri vakungonzwa kuneta but now havasi kugona kumwa mvura havasi kugona kudya ndobva tambomira mira few hours ndobva tati gatifonere ambulance iyo yauzovatora ambulance yakauya uzovatora ndobva pavasvika muhospitara kuchipatara ndobva taudzwa nadoctors kuti vane coronavirus
muchinge manzwa kudaro iwe semwana wakanzwa sei
zvanga zvichirwadza zvanga zvichirwadza handisi kuda kunyeperai nokuti tanga takunzwa manews reports achingobuda achitaura mastatistics of vanhu vari kufa necorona
saka zvakafamba sei kuchipatara
kuchipatara vakagara ikoko 1-2 days zvichingonzi havari kungonzwa kuneta tavaisa padrip but matests ari kubuda ari havazi too severe ndobva think second day ndobva zvanzi vatanga kukosora havasi kugona kufema vaiswa paventilator but because hapana treatment necoronavirus only thing zvavanogona kuita madoctor is kuisa paventilator saka isusu tanga takutomirira tichiti okay saka we just have to wait a few days kuti malungs amai ahile and then kana ahila vachabviswa paventilator and vachauya kumba ndobva kwaita the next day zvichinzi vachiri paventilator tirongoti malungs avo ahile zviri kunetsa ndobva tazofonerwa later in the afternoon kuzvichanzi mai vashaya ndobva zvanzi nesi angaenda vatora mablood samples and whilst taking my blood samples hamene zvaitika suddenly you know she was gone her BP and the oxygen levels akangodropa ndobva vashaya
mai vaiita basa rei uyezve imi munofungidzira kuti chirwere ichi vangange vakachiwana kupi
zvinooma kunyatsotaura kuti vakachiona kupi but tinofunga kuti vakachiona kuchibasa nekuti kubasa kwavo vanga vari nurse and vanga vachibatana nevanhu vakawanda vanorwara vanga vasina protective gear magloves kana chii vari kubasa vanogona vakachibata ikoko
avo vanga vari chimwe chizvarwa chezimbabwe chiri muguta relondon kubritain vatonderai ratisai avo vakatsvagirwa namai vavo Gogo Constance Ratisai vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuLondon. Kukandirana makobvu nematete kuri kuenderera mberi pakati penhengo dzeMDC zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court wekuti paitwe sarudzo dzechimbi-chimbi dzemutungamiri webato sezvo mutongo wakati vaNelson Chamisa havana kusarudzwa zviri pamutemo. Vari kutsigira vaChamisa vari kuti zviri kudiwa nedare kuda kuti vadyorere mvura yadeuka. Asi vari kupikisa vachitsigirwa nevanozviti vave munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Monzora nevanoti ndivo sachigaro weMDCT zvakare vaMorgan Komichi vanoti mhosva haiori nekudaro sarudzo ngadziitwe. Muguzeya nyaya iyi Tabata munyori munyaya dzemutemo muMDC Alliance vaInnocent Gonese pamwe navaMonzora. Totanga kunzwa kubva kuna vaMonzora.
Supreme Court ndiyo court hombe kana kuti the highest court of the land panyaya dzakaita sedzidzi except kana paine a constitutional issue. So ndo zvakatonga Supreme Court and kana zvirizvo zvakatonga Supreme Court yakabva yataura zvakare kuti hutungamiri hwaakurana party pari zvino hutungamiri hwakanga huriko in 2014. Zvichireva kuti semuenzaniso ini ndini secretary general. Saka tinosungirwa nemutemo kuti titevedzere zvakataurwa nematare edzimhosva. Saka hongu tiri kuendera mberi neko gadzirira extraordinary congress iyoyo. Takanzi tite extraordinary congress within 3 months. Ndoda kuti ndijekese pokuti Supreme Court haina kutonga kuti ningi ndi president we party. Yakati vanhu veMDC endai munosarudza president wenyu zvamunoda ku extraordinary congress pa 3 months. 3 months kana vari va kupe mai kupe vari kuidaidzira kana kuti 4 months kana vari va komichi vari kuidaidzira. Saka hongu tatanga ma preparations e extraordinary congress iyoyo nekutarisa ma register a 2014 ma registers acho tinao. Uyezve zvataa kuita tichatumira vanhu vanenge vachinocheka kuti vanhu ivavo varipo here, vapenyu here, and so on, wobva vapiwa notice yavo.
Vagonese munoti kudini mashoko aya?
Handizivi kuti samwonzi vautora nezvepatiipi yacho, nekuti chiripo ndechekuti isusu tiri MDC Alliance takaenda kusarudzo gore ra2018 tichibva taenda tikanobudirira zvikuru, mutungamiri wedu achibva wana 2,6 million votes, tichibva tawana maMP akawanda emuparamende, zvakare tichibva tawana makanzuro akati wandei. Tabva ipapo takazoenda zvakare kukongresi yedu isusu yakatarwa pabumbiro redu inoitwa after every 5 years, takaita muna 2019. Samonzora vanga vachitoripowo vari mumwe wavanhu vakaidza kuda kukwikwidza, vakatanga idawo chigaro cheupuresidendi vachibva vazova kuti zvakuvakurira, vachibva vazoda kuinda pausecretary general, havana kubudirira pakukwikwidza kwavakaita ipapo. Saka havasina kubudirira kudaro vakazopuwa chimwe chigaro chavakapiwa vakachitambira. Saka sekuona kwedu zviri kutaurwa izvi ndezvekungorota, ende vanorota havarambidzwa. Saka vazomuka vozoziva kuti aiwa kwaedza kana kwaedza voziva kuti aiwa zviripo zvechokwadi ndezvipi, zvisiri zvechokwadi zvekurota ndezvipi. So semaonero atiri kuita isusu, chitongo ichochichi hachibati bato redu, nekuti bato redu ratova bato rakatosiyana. Uyezve vatongi vacho vakatozviona vega kuti aiwa vanhu ava vaenda kwakasiyana siyana, vanhu vanonzi pachirungu aita move on, ende vakavazviona vega kuti inonzi ya moot point, kuti haichagoni kuti idzokororedzi, hamugoni kuita 10 breaks the clock or the hands of time. Kazvese zvinhu zvakatoitika. Iyewo kupe pachake akadaidzira musangano wake muna 2018 mwedzi waApril, akaita yaiti kongresi yake yeMDCT. Saka ndazokurira kuita kongresi yechipiri zviri kwaari, harambidzwa. Ndazokurira kuita kongresi yake yepati yake yanoti MDCT. Isusu takatounyoresa pati yedu, ino vamonzura vakatobuda vachitotaura pakuti izvo MDC Alliance ipolitical party yakazvimiririra yega.
Vamonzoro, hanzi ndimi makati MDC Alliance rava bato, chii chachinja?
Kwete, MDC Alliance mubatanidzwa wemabato 7 anosanganisira MDCT yavatsvangirai, MDC yavancube, PDP yavabiti, Transform Zimbabwe yavangaruvhume, zanondonga yababasakwinje, Zimbabwe People First yabrigadia Mutambara, pamwe chete nemultiracial Christian Democrats yababa Guchutu. MDC Alliance mubatanidzwa wemapolitical party, handi party ba. MDC Alliance yakafomiwa in terms yegwaro rinonzi Alliance Agreement. Alliance Agreement iyoyo ndio yakasainwa na baba Morgan Tsvangirai. Ndinoiziva nokuti ndakabatsiridza kuinyora Alliance Agreement iyoyo. Inoti Alliance Agreement, mapato ari mukati mealliance acharamba ari separate, ari mapato akasiyana, asi vachakwikwidza election sechinhu chimwe.
Vagonese, todzoka kwamuri, munoti kudiwo nemashoko ari kutaurwa navamonzora?
Ndofunga kuti kukura hakutani, zvekuti zvinhu zvakataurwa zvakataurika naivo vasamonzora pachavo muna 2018 vatozvikoshiwa. Mukateerera vhidhiyo yavanotaura vanonzi MDC party ite party, zvisinei hazvo. Chiripo chikuru ndechekuti izvo MDC Alliance yakaenda kumaelections, yabva kumaelections ichibva yaita zvese zvinodiwa pamutemo kuti ichiita political party. Zvokuti tese patakaenda kucongress Kato so tese chato wa mwamuche, chato wa chumuchesi. Hapana kuzumbuendo wa Congress MDC Alliance Party. Suji zipane PDP, kana kujipane MDC, kana kujipane Multiracial Christian Party, kana kujipane mwe party siri MDC Alliance Party. Wanuese, wangawari mbachani zuwewe waka wiliana. Pachavu, kutabuita chumuchesi.
Munyori mnyadzi zvemutemo muMDC Alliance vaInnocent Gonese. Manzwa zvakare kubva kumunyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngati kukurei chatino kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Ndinoitwa Austin Murwis ndobva pagokwa. Tetenda ngachifungidzirawo kuti senzira yekuti tidzivirirewo kuparadzira kwechirwere cheCOVID-19. Zvanga zvakadii kuti titi mapurisa edu asashandisa mabaton stick awo pakurova vanhu. Nokuti ngatimboti varova munhu ane chirwere, chirwere chiyachiya oshandisa that same baton stick kunorova umwe futi zvekare. Izvi zvinokonzeresa futi kuti zvitapurire chirwere kubva kune vamwe zvichindisa kune vamwe. Zvekare ivowo pachezvavo pavanorova munhu anacho achichisara chiri pabaton stick vava nemachanzes zvekare ekuti vabatirewo chirwere chacho. Saka taifungidzira kuti zvakanaka tikakurudzirawo kuti tichengetedzewo tizvichengetedzewo isusu nemapurisa edu nevamwe vanotishanyira. Tisashandisa zvakafanana nemabaton stick kurovana kana kuti ivo pachezvavo vapiwo zvokushandisa zvezvo zvinoita kuti zvidzivirire kupararira kwechirwere. Ndo maonero andiri kuita bhozi tokuona kuti zvavari kushandisa zvinokonzeresa kutapurira chirwere. Dei vangoita zvemawarnings ekudzivirira vanhu vari kure nekutyisidzira nekudi tani kuzosvika pakuzoita conduct nevanhu vacho zvinokonzesa kuspreada kwechirwere.
Mungataura henyu vana veZimbabwe, mukachema mukadi, nawo yemutengo yamuri kutaura here? Hurumende yedu haitombofa yakatarisa izvozvo. Kubva musi wakangonzi vanhu vagare mumba chete, mitengo yakabva yatonyanyisisa kukwira ende iri kutoramba ichitongokwira. Havatombotaura nezvazvo kana havatomboita izvozvo. Vangataurawo zvimwe zvokuti hei mvura tiri kugadzirisa, hei magetsi tiri kugadzirisa, asi havana kana zuva rimwe chete ravakambotaura kuti mitengo ngaidzike. Asi vanotozviziva kuti ndomamirira zvakaita. Havatauri izvozvo, havatomboita. Handimunoona apa mafuta emota akwira achiita hanzi ndoti zvinhu zviti stable. Hamunoti zvinoita stable sei? Saka tinochema nezvinhu zvingani. Toti korona iyi tiri kufunga, toti chikafu chacho tiri kufunga kuti ndinotenga nei ndisina mari. Apa mangavaitawo siriasi zveshuwa. Zvimwe ngavazvionewo, ngavazvitarisisewo izvozvo. Havana kana hanya nazvo, havana kana basa nazvo, vanoti zvazvaita nenhamo yese iri muno muZimbabwe.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheWomen's Forum na 8 PM, nasi tiri kutarisa dambudziko recoronavirus iro ravhiringidza pasi rose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.